Mari yapiwa kumasangano gumi nematanhatu anoshanda akazvimirira matunhu akasiyana siyana pasi pechirongwa cheAmbassadors of Hope France. Sangano rinomirira vagari vemugweru reGweru Residence Forum rapiwa mari yekutanga chirongwa chekupfuya huku pamwe nekuti vakwanise kuvakira vagari vekumutapa zvimbuzi. Vachitaura mushure mekuwana mari iyi, mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vati vakaona kuti vagari vanga vasiri kukwanisa kubhadhara mitero yavo kukanzuru, saka vachange vachiita basa rekupfuya huku vachidzitengesa kuitira kuti vawane mari.
Projekti yatakutanga yechokuedza kuita kuchengeta huku kwemadzimai emumawadhi 5 emugweru, uyezve projekti iyi tiri kushandisa mari yachona kuti tigone kurehabilitata matoileti ekumuchapa section 3. Mukarangarira matoileti ekumuchapa section 3 anga ari macommunal toileti aya, saka ndochirongwa chimwe chatozama kuti kumuchapa section 3 kuti tigone kuvakira vagari vatakaidentifya matoileti iwayo. Taona kuti vagari vari kukundikana nenyaya yamamiriro akaita nyika kuti vagone kubhadhara michero yekwanzira yacho kumari yekaya. Vagari kunyanyanyanya yamadzimai vakabva vati vanoshayiwa vaya vari vakabva vati aisu tatokwanisa kuita chitingatinezi tinogona kuita kuchengeta huku, imwe mari yacho toshandisa kunobhadhara mari yekaya, imwe macho ndatoshandisa mumba medu. Uye
sangano reZimbabwe Community Development Association rapiwa mari inoita 250,000 zviuru zvemadhora ichange ichishanda kumatunhu akaita seMutasa, Nyanga neBuwera. Mukuru weZimbabwe Community Development Association vaCamelius Machingura vati vachange vachidzidzisana nemadzisi chekuti vabate mabasa pasina rusarura pamwe nekusimudzira kodzero dzemadzimai nedzevana.
Tichingokurudzira kuti madzishe angobate vanhu vese sevanhu vavo, zvisinei nekuti uyu anopinda chechi yakati, zvisinei nekuti uyu anopinda chechi yekwangana, asi kuti wangobate vanhu vachivagamuchira vese nepfungwa dzavo muuwandu hwavo, semakamiro ataingoita pasigare. Madzishe aingoita basa iro rinokosha, uye kungosimudzira bedzi kuti tipfuudzire vapfuudzire kuramba vachiita basa iro rakanaka, asi tichiisawo zvinopfungwa yekuti wakukoshesawo tsikodzero dzemadzimai dzevana, nekuti kazhinji hazvowanzotaurwa izvozvo, especially nhau dzevana padare rasha hapawanzotaurwa zvinhu zvakadaro. Asi tikazi zvikataurwawo pasabhuku, vana vakodzero dzavo vaende kuzvikoro, madzimai asarohwe mudzimba, zvinokosha zvitaurwa pa nemadzishe edu.
Vanoona nezvezvirongwa muJesuits Refugee Service vaKenya Sarireni vaudza Studio 7 kuti pamari yavapiwa vari kuzoishandisa kudzidzisa vapoteri 120 vari kutongogara refugee camp mabasa emaoko kuti vakwanise kuzviriritira.
Vodzo kutrena marefugee mibato yemaoko kuti vakwanise kuzviriritira. Saka tiri kutrena maskills, atinotrena maskills okuti vakwanise kushanda, vakwanise kusadisa mutongogara refugee camp or else muhost community. Izvozvi tiri kundoita mamwe mabasa emaoko ekuti vanhu vakwanise kuwana chikafu. So tiri kuda kundovadzidzisa food security, saka tiri kuda kundovaita animal husbandry nehorticulture project. Saka tiri kuda kuita 2 small greenhouse, then tobataita pigari nemaindigenous chicken. Ndoma projects atiuda kuvadzidzisa.
Vachitaura pachirongwa chekuzivisa vari kupiwa mari yerubatsiro iyi, mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian A. Nichols vati chinangwa chavo ndechekusimudzira vagari vemuZimbabwe kuti vave neupenyu huri nani.
$425,000 going to 16 organizations ranging from about $9,000 to $10,000 is the smallest, all the way up to $250,000 is the largest. The objective is to help Zimbabweans lead better, more productive, healthier lives.
Mamwe masangano anorubatsira anosanganisira Rujeko Home Based Care, Southern Africa Crisis Management Agency, Spread Grace Community Development Trust nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.